Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti pava kudiwa kuti SADC ichitungamira mukutaurirana kwemapato ezvematongero enyika muZimbabwe. Asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vakatotaura pasarudzo, naizvozvo bato iri ratove pakati pekuita basa ravakavimbisa ruzhinji rwevanhu. America inoti ichapa nyika dzemuAfrica mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora ekukwaniswa kwechikafu chisingakanganiswi nekushanduka kwemamiriro ekunze muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kutukwa nebato reZANU-PF kuri kuitwa chikwata cheSADC chakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe kuri kusimudzira chimiro chesangano iri, sezvo richizivikanwa sesangano risina mazino kana chido chekugadzirisa zvinhu mudunhu reSADC. Bato reZANU-PF harisi kufara nechikwata ichi mushure mekubudisa kwacho mashoko ekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tabata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie kuti tinzwe zvingaitwa neSADC, sezvo vaMnangagwa vakatogadzwa uye bato reCCC risina kuenda kumatare kunozivisa kuti haribvumirani nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Patimire pakadai so panonetsa, nokuti pari zvino hurumende ichaiswa navaMnangagwa inenge isina yatingati confidence yevanhu akawanda nyaya yelegitimacy. Nyaya ndiyo yanga iri nyaya yapaelection of which kuenda mberi zvinotaridza kuti nhango iyo SADC iri kuti maelections aya angasina nyatsobata zvakanaka. Saka maonero angu ndeyekuti apa pakuchida kuti pachiitwa inonzi political solution yekuti kuda vanhu vakataurirana kuti vobata sei nyika iyi zvichienda mberi, zvichitaridza kuti maelections haana kunyatsokubudisa result inoisa kuti nyika iyi imuve mberi kubva padatiri kumasure.
Pane mutemo here unotaurawo pamusoro pezvinhu zvakaita seizvi kuti kana patadza kuwiriramwa chinoitwa ndeichi? Pachine chinogona kuitwa here sezvo izvi zvichinzi zvakaita pasi pemutemo wemuZimbabwe? Chii chingagona kuitwa nyangwe nayo SADC?
Pane zvino chiri kuitika ndechekuti mutemo wedu unotaridza kuti kana pakaita kugunununa nemaelections bato riri kugunununa rinotora nyaya iyi roendesa kumatare edzimhosva kumatare constitutional court and tinoona kuti iyo CCC haina kuda kuendesa nyaya iyi kumatare ichiti kumatare kwacho hakuna kumirawo zvakanaka. But mutemo wedu unotaura kuti kana zvadai so inyaya inofanira kuenda kuconstitutional court and court yobva yapa mutongo wayo. Saka zvazvaita zvokuti CCC haina kuendesa nyaya kumatare zvakuchibring about yatingati uncertainty in terms of the way forward kana iri nyaya yokuti vaMnangagwa vauda kuchitonga nyika vega. Saka pakadai so nhango iyo SADC chainokwanisa kungoita kungoshandisa atingati mapolitical solutions kuda kutora vachamisa navaMnangagwa vovagadza pasi kuona kuti vanokwanisa here kuti vakwanise kuti vawirirane kuti vabate nyika iyi kana kuti vatonge nyika avari vese, kana kuti paitwo amumatano ekuti pave nehurumende yomubatanidzwa kana kuti paite transitional authority inokwanisa kuti nyika yeZimbabwe itongwe zvichienda mberi.
Kana takatarisa South Africa vaMasie, munoona sokuti South Africa ingaita mutongi gava zvinogutsa vanhu vomuZimbabwe here panyaya iyi?
Inangu semaonero angu ndioni senge South Africa pari zvino ingave iri nyika nukwansa kutonga inyai ya tingati zuri levu ya kuti tota za tunawana kuti South Africa ndiyo ya nepe edu ya nema kore ine crisis ya Zimbabwe bati javaru kuita kuti ikazirisike azusinya so kubatika ende tunawana ozikare kuti bature ANC arino ita senge no jihizana one zanu PF ende muta urumkuru ANC itakamona achikoro kote zava mnangako ndangwe zao wanga wa sato batuwa in ndizuno zinotaza kuti pane yatingati pachirungu bias kubva kune bato rinotonga ku South Africa ende havanga vevariyo vano vanga variyo vatungamira conversation iyoyi but tinoona kuti pane avamo varipo vanokwanisa kuva vachinzi vanokwanisa kutungamira nyaya idzi.
Imwe nyaya iri kusiri research zvikuru vamasiye inyaya yokutapwa kwevanhu kurohwa kwevanhu sarudzo dzapfuura chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi vanhu veZimbabwe vanga wane pi rubatsiro rwokuti zvinhu zvakaita seizvi zvimire.
Ya zvinhu zvakadai so zvinhu zvisikafa wechiitika because tozva kuti kubatwa kwevanhu kana kuabdaku kwevanhu nokutochwa kwevanhu imhosva yepasi rese yatingati inovailate pachirungu yatingati international criminal law ainga haizi mhosva yemuzimbabwe chete imhosva yenyika dzese saka iko zvino tinoona kuti Zimbabwe ine maziso akawanda kubva kune maobserva kana kubva kune nyika dzakawanda saka vanhu vanokwanisa kuramba vachingochemawo neatingati maobserva yayo kana kuti nedzimwewo nyika kuti onai zvati kuitwawo kuzimbabwe kusina kumira zvakanaka zvokuti iyo zimbabwewo kana vatungamiri vezimbabwewo kana vakuchiendawo kana kuti kumameetings avari kuita toziva kuti iko zvino pane inonzi United Nations General Assembly unga iri kuitwa muna September munomu vanhu vanokwanisa kuendawo vachinoratidzirawo vachiitsa kuti vamwe vatungamiri nedzimwe nyika vanozosanganawo kana kuti naivo vamunangagwa kana kuti vehurumende yavo vaive vachitaura nyaya dzakadai so kuti zvinhu zvinokafa zvichiitwa munyika yeZimbabwe kana kuti any other country nokuti it's a violation yeinternational human rights.
Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7 asi vakafanobata chigaro chomukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vanoti bato ravo harina nguva yekuramba richitaura zvisina maturo nguva dzose sezvo ratotanga kushandira vanhu sekuvimbisa kwarakaita zvizvarwa zveZimbabwe pasarudzo.
Tinotenda nemubvunzo isu sebato rinotonga tinotaura isusu kuti chokutanga nyaya dzatinogona kuti tipindure inhau dzinenge dziri pamberi pemapurisa kwete nhau dzinenge dzichingotaugwa mumapepanhau nemunhoroondo. Isu seZANU-PF maelection akatouya akatopfuura papakakosha papari pakuvhotegwa kwemusangano wedu kuti tiwane kutonga takakampena tikasvika pakuvhoterwa tikasvika pakukunda pasina arohwa pasina abayiwa jekiseni pasina aitwa zvese zviri kutaugwa izvo. Saka iko zvino takunda tinenge tichizviterera ndo mbvunzo ndinoda kuti zvimwe tingahwisisa kuti chinoita kuti vanhu vati isu sebato tingada kunge tichiita zvinhu zvakadaro chii asi chatoda kuti vanhu vazive ndechekuti isu sebato reZANU-PF takutoenda mberi nebasa vamwe vachitaura.
Vafarai marapira veZANU-PF vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vakakunda musarudzo dzekuva nhengo dzeparamende yeZimbabwe nhasi vachatoreswa mhiko dzavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvi zvichaitwa kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. Bato reTRC riri kuda kuti paitwe sarudzo itsva richiti sarudzo dzakaitwa dzakabirirwa zvine mutsindo. Bato reZANU-PF rakawana zvigaro zana rine 46 ukuwo bato reTRC rakawana zvigaro zana nezvitatu. Musangano wakakosha waive pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze wakapetwa nezuro muNairobi, Kenya. Vatungamiri vemuAfrica vakapinda mumusangano uyu vachibuda nechisungo chekuti paunganidzwe mari kubva kumitero mitsva pasi rose pamwe nekumasangano ezvemari yakanangana nekurwisana Niku shanduka kwema miru ekunze wakanga wachimira Amerika kumusanganu uyu uye vari numa yomtunga miru wa Amerika va John Kerry waka zivisa wone chipiri kuti nyika yavo ichapavo imwe mari inoita mamiru ni makui matatu ya madora yaka nangana ni mabasa ikuwa niswa kwe chikafu chisanga kanga niswi niku shanduka kwema miru ekunze mu Afrika yose. Jonga kande miri we Studio 7 abata vanorwira kuchengetedzwa kwenharaunda uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Tingati musangano uyu une zvinhu zviviri zviri kutaurwa neAfrica. Chekutanga ndechekuti kuti tikwanisewo kurwisana nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kuri kuita kunze, panodiwa mari. Uye mari iyoyo atina. Saka msangano uyu Afrika iri kukumbira zvakasimba kuti masangano anopa mari dze climate change vanofanira kuwedzera rubatsiro kunyika dzemu Afrika. Chechipiri ndechekuti iko zvino pane kutaura kwakasimba kwekuti Afrika inofanira kumira kushandisa maratya ko uye oil ne gas nekuti zviri kunzi ma fossil fuels anokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Saka Afrika iri kuti iyo isiwo tine kodzero yebudiriro. Nyika dzekumavirira dzakabudirira dzakabudirira nekushandisa maratya. Saka imi kana makutirambidza kushandisa maratya musingatipo zvekare mari yekuti tikwanisewo kuwana moto unga uri wekulaita mudzimba, moto wekushandisa maindustry, moto wekushandisa mafarm, munenge muchitipomera hurombo kuti tikadze kuitawo zvakaita nyika dzekumavirira dzakabudirira vachishandisa maresources avo. Ndingati ndo zvinhu zviviri zviri kunyanya kununuta Afrika.
Tingaona here Afrika ichiwana rubatsiro rwairi kutarisira rwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze?
Pari zvino tiri panguva yehurukuro. Hurukuro idzi dzaane makore dzichiitika. Uye ndinotenda kuti Voice reAfrica riri kuramba richikura nekubatana kwavaita iko zvino vachiita summit iyoyo. Zvinoita kuti masangano anopa mari dzeclimate change vatange kuteerera. Taona zvekare kuvanga masangano akazvimirira oga anga ariko, mapresident vatungamiri vemuAfrica vanga variko. Saka izvozvo zvese zvinoita kuti Voice reAfrica rinzwikwe. Vanga tadze kuwana mari yese yavari kuda pari zvino, asi ndinotenda kuti pachatanga kuwedzerwa mari dzinenge dzichiuya kuAfrica kurwisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Takanzwa America ichivimbisa kuyamura nemari inoita $30 million. Rubatsiro rweAmerica rwakakosha zvakadi pahondo iri kurwiwa neAfrica.
Tinoti hatsunya arwa 30 million iyoyo inobatsira, asi tichitarisa kuti 30 million yapiwa kucontinent kwete kunyika 1. Tinoona kuti pane mukana mukuru wekuti dzimwe nyika dzinge dzichibatsirawo kuti mari iyo isvike kumabillion. Tirikuda mari shinu, haisi mari yekutamba nayo. Tinenge tichitarisa kuti tikachitarisa macommitments ari kuitwa sezvakaita kuUkraine, mwedzi umwe neumwe tiri kuona dzinyika dzakabudirira dzichipledja mari hundreds of millions ari kuenda kuhondo yekuUkraine neRussia. Saka iyi nyaya yeclimate change itori hondo iri kurwiwa kurwisana nevarombo. Tichitarisa vanhu vakafa kuchimanimani, vakafa vasingatozivi kuti vari kuurayiwa nei. Havatozivi kuti panewo dzimwe nyika dzakabudirira. Mukubudirira kwavo vanga vachiendesa carbon mumhepo, inova carbon iri kukonzera kuti paishanduke mamiriro ekunze, zviri kuzokonzera iwo matsunami, mafashama nezvakadaro daro. Saka hondo yeclimate change iri kungouraya vanhu sekuurayiwa kuri kuitwa vanhu kuUkraine. Saka tinotenda kuti tichienda mberi nyika dzakabudirira dzinofanira kuwedzera mari dzavari kupa pakurwisana nedambudziko reclimate change.
VaFarai Maguu vari parunhare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reStand Foundation Trust iro rinoshanda mukukurudzira mabasa emadzimai nevasikana Muzvare Shalin Chekenya vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvavari kuwana kubva kumusangano wemavhiki maviri wekudzidzira kuyananisa vanhu uri kuitwa kuThe Hague muNetherlands. Muzvare Chekenya mumwe wemadzimai gumi nevashanu vemuAfrica vari kumusangano uyu wakarongwa nesangano reAfrican Union. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Chekenya.
Netherlands and the Fambera the Chirungwa Chi negotiation and mediation takamirira vakadzi chirikuitwa under program FMYC under African Union.
Zvakakosha sei kuti madzimai semi munge muchipinda muzvirongwa zvakadai?
Chirungwa Chi negotiation and mediation chirungwa zvino zvinowanzoitwa nevarume and vanhu vakadzi vanowanikwa vasingari presente zvakakwana muma issue negotiation nemediation. Saka munoona kuti panoitika kusawirirana kunoitika idha munyika, idha zvokuitika pakati pevanhu, idha mahigh level conflict ari kuitika, munoona kuti varume ndivo vanowanzonge vachipiwa mukana wekunegotiata kana kumediata. Asi izvo zviri zvinhu zvinowanikwa zvichiitika apa neapo ende maconflict agara anongoitika. Saka vanhu vakadzi vari kuimpawewa kupiwa masimba netsidziso dzekuti vakwaniso kunegotiata kumirira mabato akasiyana siyana evanhu mucommunities.
Makawanda sei vari pachirongwa ichi uyezve pane vamwe here vari kubva kuZimbabwe?
Kune vanhu 15 havo vanenge vakamirira nyika dzakasiyana siyana. Ininiwo tinini ndiri ndega ndakamirira Zimbabwe.
Chii chamuri kufunga semudzimai kuti muchapakura muchinge madzokera kuZimbabwe, tichiona kuti kune kusawirirana kwakawanda mune nyaya dzakawanda wanda nyaya dzematongerwo enyika?
Chandiri kunyanyodzidza ndechekuti nyaya yemabopotano inyaya yekuti inofanira kuva nevanhu vanoenda pakati vobatsira nyika kuti zvoni vanhu vasaite vhaiorendi, vanhu vasanyanyopokana, vanhu vatsvage nzira dzekushanda vese zvakanaka kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Saka isusu chatinenge tichida sevanhu vakadzi ndiyo kuti isusu tikwanisewo kupiwa mukana wekuti tiunze runyararo munyika medu. Saka izvo ndizvo zvinhu zvatiri kudzidziswa kunoku kuti tikwanise kuva competitive, tikwanisewo kuva nemasimba ekuti mavoisi edu anzwikwe patinoda kuunza runyararo munyika kuti nyika yedu ifambirire mberi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reStand Foundation Trust, Muzvare Shalin Chekenya, vari parunhare kuThe Hague naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvikoro zvakavhurwa munyika yose nezuro, asi zvimwe zvikoro zvichidzinga vana vasina kubhadhara mari, vabereki vakawanda vachichema-chema kuti vari kunzi vabhadhare mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica, uyevo varayiridzi vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya, zvinozopa kuti mari dzinenge dzadziviswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka, avo vane mwana anodzidza pachiRedzi Christian High School, vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari. Saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana, nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwaShendevele Zulu vekumatobo, avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana mukuseni vachifamba netsoka, vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakuna chi, havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chaicho chekuti vape vana, vana vari kuenda kuchikoro nenzara.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende, asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze. Kunyanya kuzvikoro, varairidzi vedu vanozviziva, vatungamiri vezvikoro vanozviziva. Kana vabereki vaita dambudziko, vakasununguka kutibata, vakasununguka kutaura nemadistrict edu, vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu. Mari yedu yemarachijes ndiyo hatinototambira, ndiyo hatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara, nekuti ndiyo haunowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati nyaya yekubhadhariswa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu 60 kubva muzana vatadze kuenda kuchikoro. Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana 4 kusvika pamazana 6 emari yekuAmerica. Apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bato reCCC harisi kutaura kana nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzichaenda nhasi kunotoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende. CCC yakamboratidza sekuti nhengo dzaro hadziende kunotoreswa mhiko senzira yokuratidzira kunyunyuta kwebato iri kuti sarudzo dzakabiwa. Newsday rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvishanu ndezvimwe zvevanhu gumi nevapfumbamwe vakapfurwa vakafa muSouth Africa. Mapurisa akanga achitsvaka vanhu vanohwandira nekubira motikari dzinotakura mari. Vakafa vanonzi ndi Gulekani Svanda ane makore 42, Frank Moyo ane makore 43, Alexander Muyambi 24, Simbarashe Marvin Machingauta 37 na Juliet Mugabe 27. Munewsday makare sarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondirapera dziri kutaurwa nemuparamende enyika zhinji pasi pose. Ukuwo Vasiro Ramaphosa vekuSouth Africa navaHage Geingob vokuNamibia vari kuramba vachishorwa munyika dzavo mushure mekumhanyira mukukorokotedza vaEmerson Mnangagwa. Yashika nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zami yakanga isingafungidzire kuti icharohwa murohwerwa yakaitwa. Yakazoshandisa zeki yaudziwa kuti varume zviri kubuda kuno zviri kuratidza kuti muri kuumburudzwa mumadota. Saka minoti toita sei? Ndopa yakazoita chimbi chimbi chekuti tazohwina takutogadza mutungamiri wenyika. Asi kurohwa pamafigures chaipo yakarohwa zvaamai chaizvo chaizvo, yakarohweswa. Dai vanga vachiti havana kurohwa chiti wakahwina ka, ngavabvume kuti tidzokorore sarudzo. Tiro mangwana chaiyo chaiyo ngavangoti vanhu ngavauye tivhote futi. Kana vachiti wakahwina ngavangoti ngakuuye imwe bhodhi siri zeki ichiongorora sarudzo tivhote muone kuti vanobuda nechinhu here. Vabude nechinhu vanhu.
Vanhu vanamuzivi zvamunoda vanhu vaZimbabwe, muzivi zvamunoda mani. Vanhu vari kuchema kuti kwai zvikoro vanhu vako vanhu vari kudzingwa. Ngavabhadhariwe nechikenini yemaka zvaipana Munangagwa ya. Ndokuti zvifambe, ngavabhadharwe nechikenini yemakaa. Vakala chikenini asi kono zvikoro zvakuda kubhadharwa. Vaivhotera Zanu vachitsamba musoro pamuchato wezi pana Munangagwa pamusangano Munangagwa. Saka chikenini ngaibhadhare sikufi, ndii makavhotera Zanu. Ngadai makavhotera CCC dei pasina zvinhu zveskuvhizi vachamisa vakapenda zvavo pachigaro. Indava yenyu dai rambai makadaro ndokuti mumuke. Kari vari mwedo kuti kwai Munangagwa uchi. Ya, ndo uchi hwacho. Hadare skuvhizi, musarega kubhadhara skuvhizi.
Zvinotonyadzisa kuti munhu unoti kwazi Zanu PF yakahwina zvine musindo. Hapana musindo wamakahwina baba. Mhomho yeZimbabwe haichakudii vanhu veZanu PF. Dai muri vamwe kamasuduruka henyu, hazvifadzi kufudza mombe dzinenge dzichakukika.
makati mustudio. Ndafara chaizvo kupinda mustudio. Mustudio 7. Kuri sei ikoko. Ana mukomata nonoka. Ndinokutenda chaizvo ne Studio 7 yamunotipa. Yamunotunzira zuva nezuva. Ini ndiri kushushikana chaizvo neupenyu watinorarama kuno kuZimbabwe nevakuru vedu vana munanga kwava dai varega zvavari kuita kuponda nhengo dzedu dzeTCC vachidzishungurudza vachidzirova ivo vachiti vakahwina. Ndakushushikana kuti sei vari kuramba havo vachivarova. Ndatenda nokupinda Studio 7.
Vatungamiriri veSouth Africa vanotora Zimbabwe sokuti itemporary, nyika itemporary. Inonzi yambofinza imbotora imwe zenge mumbesa wana paimbosiya zvekutemporary isura zvinhu zvepermanent. Nhaurirano dzavanoda kuita vanarama maposa ndodzegore riya dzatavombeki 2008 ndodzava kuda kuita kungopecha pecha kuti zvinhimbofanira kufamba. ZANUPF ichi ngoramba irimo mudivi imomo isu hatichadi kusunga pajoko rimwe neberesi. Bere ngareende rimire rega, waidzimire dzega, hatidi kubatanidziwa navanhu ava. Hapana nhaurira dzatinoita tripusi neZANUPF kana yakahwina zano ngaitonge chosozoona zvechigaro chemiwa. Nofufutigwa chakufufutirai sarudzi. Tongai tione, ndozova kuti 6 months to come munenge mopandukirana imomo nezvimasoja zvenyu zvona ndini ndamubata izvi. Zvino Timotiwa kubva kuNational Army kuenda kuZANUPF Army. Namboona zvava zvakadzungaira kudai. Munofane nhamo mafada imi.
Tiri kurwadziwa, tiri kurwadziwa. Zvakaoma zvakaitwa neZANUPF ka. Mwari vave navo vanhu veZANUPF. Every time vanongogara vachingoba tiri kurwadziwa. Gore negore takauya muno muSouth Africa tiri vana vadiki. Tinongoshandawo mabasa emapurazi aya ndomabasa ari kuno kuCape Town tichingomhanyiswa. Mabasa acho emapurazi chaiwo chaiwo kuchisina. Vanhu vawandisa kunyanyanyanya maZimbabwenzi awandisa zvisingaiti. Vamunangago vari kufara nazvo. Vamunangago Mwari ave nemi asi chandinoziva kuti hakuna chinhu chisingaperi.
KuZimbabwe kumaelection kwakupedza nguva kuita maelection. Nyaya inotongoripo ndeyekuti dai masoja vatomboramba mari. Tinoziva kuti masoja vari kupiwa mari yechioko muhomwe kuti vasapandukira chibato riri kutonga. Saka dai kwakuri kunzi mari vapindira masoja aipandukira bato riri kutonga sezvakaitwa kunana Gabhoni, zvatinongonzwa kunana Gabhoni zvakamboitwa futi pana vamugabe zviyazva. Then vobhisa zvichisimba nokuti kuvhota ndakatarisa kuvhota kupedza nguva. Chinovarambidza ivo kuti vangoti mavhotsi ACCC ndo avo avo ndo ACCC chihapana. Hakuna munhu anovabvunza, hakuna munhu anovarambidza. Saka ndakatarisa mamiriro emaelection akaitwa kuZimbabwe. Zvakungoda kuti dai Mwari vapindira masoja abatana, mwoyo wavo waenda pamwe chete, vangokwanisa kubvisa utongi huripo. Kazhinji kachona kusatoda kubhokwa vari kuita pachigaro. Vanozva kuti vane mhosva dzakawanda zvekuti vakabva pachigaro zvinozvashandukira kubveri kuende zvinotovaomera.
Kana taakuenda pachishona chamandorokwati, izwi rokuti pfe rinoreva kumanikidzira chinhu. Kuita chokumanikidza zvakafanana nokuurura mupini unoshandise simba rakawandisa. Ndo zvinoita munangagwa. Vanhu vanoti idife ndinoshaya kuti vanoziva zvazvinorevei, asi izvezvi chaakunzi idishwe vachasungwa nenhamo kusvikira vazviregera. Tarirai muone vanhu vaakuchema kuzvikoro. Nyaya iya yemaitaurirwa kunyange yematitle deeds hapana chamunoona chinobuda. Zano haizombofi yakachinja. Nyoka inyoka haichinji mavara nenyaya yekuti yapinda mumvura kana kuti iri mumwena. Maitiri amunangagwa haazombobva akachinja. Kunyange kuuraya vanhu, isu takatanga kuziva nezvarashuwe gusha tichiri vakomana vachakaita vechidiki. Kusvikira namanje vanhu vari kutorwa vachiurawa vachinyangariswa. Hameenawo kuti murume uyo akazvionepi zvinhu zvese. Ndokurussia kwakandotrenwa natu muroyi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeisindebele. Thank you.